Sangano rinomira vashandi vari mukuvaka reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union rinotirave nenguva richirambidzwa nevakuru vakuru vekambani vekuChina kuti nhengo dzaro dzishanyire vashandi vekambani iyi, avo vanoti vari kupiwa mihoro iri pasi peyakatarwa, pamwe nekurambidzwa kuti vaumbe makomiti anovamirira pazvichemo zvavo. Munyori mukuru musangano iri vaNicholas Muchapo waMazarura vaudza Studio 7 kuti vave nenguva vachiedza kundoona vashandi vanodarika mazana maviri kumanhizi asi vachirambidzwa kupinda panzvimbo iyi. VaMazarura vaudza Studio 7 kuti vashandi ava vari kuchema-chema nenyaya yekupiwa mihoro iri pasi peinobvumirwa nemutemo, nyaya yekushanda nguva ndefu pamwe nekurambidzwa kuumba makomiti anovamirira nezvimwe.
Takaedza nepatirokwanisa kuti tikwanise kuaccessa kupinda mukati imomo, tanzwa vashandi vachitifonera kuti iko vari kuitwa underpaid. Mari yari kutambiriswa $2 per day, which is violation yema wages in terms of collective bargaining agreement yedu yemi industry medu 45-2013.
Vati vashandi ava vari kubhadharwa mari inoita masende kuAmerica 11 paawa yoga yoga, asi ivo vachifanira kupiwa mari isiri pasi pedhora rekuAmerica rine masendi 40 paawa. VaMazarura vaendera mberi vachiti chinosuwisa inyaya yekuti pese pane makambani ekuChina, masangano anomira vashandi akaita seravo anorambidzwa kuona vashandi kana kuita misangano nemakambani aya kuti atevedze mitemo yevashandi vemuno.
Today a violation, a lot of violation iri kuvhairwa nemachina. Ngatitaure nyaya yekuti izvo muindustry medu tinoti vanhu vanofanira kupiwa maoffers, tine vanhu vanofanira kusenza mahours anobvumirwa, vanhu vanofanira kupiwa atinotimba PPEs, but vanhu vemachina achimboramba kuita resistance yekupa izvozvo. Uye zvekare nguva dzavanosenzisa vanhu wanoda kusenzisa wachiti yatinoti mugwazo kana task work. Saka isusu kuno Zimbabwe hatitisenzi nematask work, hatitisenzi nomugwazo, tinosenza nemahours.
Asi vachitaura pamusoro penyaya yekumanhize, mumwe mukuru mubazi rezvevashandi kugweru uyo asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, audza Studio 7 kuti kusanzwisisana pakati pevakuru vekambani yeDinson Iron and Steel Company nesangano reZimbabwe Construction and Allied Trades Workers Union kwakagadziriswa, uye vanotarisira kuti mapoka maviri aya asangane nguva ipi zvayo kubva pari zvino. Pataenda pamhepo, kambani iyi yange isati yapindura mibvunzo yatavatumira. Kana kambani iyi ichinge yave kushanda zvizere, inotarisirwa kupinza basa vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu. Dison Iron and Steel Company imwe yemakambani ari pasi pekambani huru yekuChina inonzi Tsingshan Holdings Group. Imwe kambani iri pasi peTsingshan Holdings Group yeAfroshin, iyo ine chigayo chekoromo kuChegutu, yakanzi neITUC ndiyo kambani iri pamusoro pakubvinyira vashandi muZimbabwe. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo ITUC yakadoma Afrochin, vashandi vese vemakambani ezvizvarwa zvekuChina vane zvichemo zvakafanana. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevashandi vemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, asi muzvinafundo Mavhima vakamboudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende inotarisira kuti makambani ese anoya kuzoshanda muZimbabwe anoshanda achitevedza mitemo yevashandi nemimwe. Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti hurumende haidi kutora matano nemakambani ekuChina anotyora kodzero dzevashandi, nekuti China iri kupa Zimbabwe zvikwereti zvokuita mabasa ebudiriro munyika.
Zvinokwanisa kuita kuti hurumende sezvo iri kuwana rubatsiro rwakawanda kubva kunyika yeChina, dzimwe nguva vanenge vachingotarisawo divi vanhu vachishungurudzwa. Asi pane imwewo nyaya inoitika yekuti zvinhu zvinosvika kumapepanhau, dzimwe nguva zvinoda kusvika mumaoko emapurisa. Kuri kuti taizotsvaka vanhu vanenge vakanoripota nyaya dzavo kuti vari kumbunyikidzwa nenzira iyi, zvimwe pada vanenge vasina vanhu vakadaro. Saka zvinoi zvakakosha kuti vanenge vachimbunyikidzwa vaya vange vachinotaura nyaya dzavo kumapurisa, kana kuti vange vachingoendawo kumapurisa kuti vaedze kunoona.
Kunze kwemakambani anochera zvicherwa nekugadzira zvinhu zvakaita sesamende, makambani ekuChina ndiwo akapiwa mabasa ekuvandudza nhandare dzendege munyika dzakaita seHarare, Bulawayo neVictoria Falls, kuvaka paramende itsva, kuvandudza magwenya emagetsi kukariba neHwange, pamwe nemabasa akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.